Nasi msangano wabano wa MDC ushitungamirwa na Dr. Morgan Richard Tsvangirai waita yatinotiyo mchirungu extraordinary national executive meeting pamuzinda wedu muno mukudara Harare pa Harvest House padzewa nyaya dzakati wandei dzakanangana ne tibongozozo rakaitika kuBulawayo masvondo mashomapfuura saka ndinoda kuti vateereri vazive kuti pane zvirongwa kana kuti zvetingangoti muchirungu maresolutions azobudiswa iwo patsanurwa na President Morgan Tsvangirai kupera kwaita musangano wedu wafamba zvikuru zvakanaka chaizvo chaizvo. Chokutanga pana vanonditevedzera Deputy National Spokesperson Honorable Tabita Kumalo vakambenge vamiswa basa vanziwo vadzokere pachinzvimbo chavo with immediate effect nokuti ongororo yakaitwa neprobe team yakatungamirirwa na Abita General wedu yakawana pasina humbo wokuvanangisa nebongozozo rakaitika kuBulawayo masvondo mashomapfuura. Kechipiri pana mutevedzeri wemubatwe homwe vaCharlton Wende vakambenge vamiswa basa vawende vanzi vachamboramba vari pasuspension maringe nemafindings akaitwa neprobe team izvo zvakanyanyanangana nemahuya vanonzi vakanyora padande mudande reFacebook.
Tiri kunzwawo kuti murongi wemabasa mubato vaAbednego Bhebhe vambomiswawo basa. Chikonzero chei?
Ichokwadi, Honorable Abednego Bhebhe vamiswa basa with immediate effect izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprobe team. Zvakanyanyanangana nemashoko avanonzi vakataura kune rimwe bepa renavo ndereNewsday. Zvinonzi mashoko avakataura kana kuti avanokotwa vachitaura muNewsday imomo anonzi mashoko anosoresa bato chirungu anoti ivo putting the party's name into disrepute.